Kurudziro iyi inouya mushure mekunge vanhu vakawanda vava kushandisa mishonga yechivanhu sezvo vari kutadza kuwana mishonga zvichitevera mari yekunze yavasina iyo iri kudiwa nezvitoro zvinotengesa mishonga. Mumwe chiremba anoshanda nekiriniki yeUltramed Healthcare, Dr. Sydney Mukono weShuro, vari kukurudzira zvikuru vanorwara nehigh blood pressure pamwe nechirwere cheshuga kuti vasashandisa mishonga yechivanhu isina kuongororwa sezvo mishonga iyi ichikwanisa kuwedzera kuvhiringa upenyu hwemurwere.
Maherbs ane dambudziko rokuti haana kutestiwa mulaboratory kuti aonekwe kuti anoshanda ndeapi kana kuti active ingredient iri maari ndeapi. Saka kuti titi isusu tingati vanhu vashandise maherbs tingavanyepera. Ini pano ndine experience mapatients angu akarega mushonga yeBP akatanga kumwa maherbs. Vanhu vakadzidza zvakanyanya maaccountant malawyer. Vakadzoka after 3 months, divi rese paralyzed, aita stroke.
Kunyange hazvo munyika musina mari yekunze, Dr. Mukono weShuro, vanoti hazvina kunaka zviri kuitwa nezvitoro zvemishonga zvinoomesera vakwegura nekuvabhadharisa madhora ekuAmerica.
Saka zvimwe zvacho sevanhuka, takufanira kunzwisisirana kuti nguva yatiri kupfuura iyi haisi nguva iri normal. Torega kuchaja maprize as if zviri normal.
Dr. Mukono weShuro vanoti hurumende inofanirwa kuumba homwe yemari inotenga mishonga yeshuga nokuti murwere haafanirwe kupedza mazuva maviri asina kupiwa mushonga weinsulin.
So nyaya yemapiritsi kunyanya mapiritsi eshuga nezvirwere seBP inyaya yatoti netsa iri kutishungurudza zvakanyanyisa. The main reason tichida iyo ndeyekuti havana imwe option. Kurega mapiritsi wayo haisitombori kana option. Mapiritsi wayo kana iri ma injections akaita seinsulin anofanira kutoramba achitobayiwa. Nekuti munhu akangoita 2 days chaidzo asiri kuzvibaya insulin yake kana kuwana mapiritsi ake eshuga inokwira. Shuga iyoyo ikakwira anopinda mukoma obva afa. Shuga haitambisi inouraya.
Asi maonero aDr. Mukono weShuro anopesana zvikuru nemaonero aSister Yulita Chirawo avo vanoshanda neNature is the Pharmacy iyo iri pasi pechita cheLittle Children of Our Blessed Lady. Sister Chirawo vanoti mishonga yemaherbs iri kubatsira zvikuru varwere veshuga nezvimwe zvirwere zvakasiyana-siyana.
Tinotokurudzira vanhu kuti vanouya tibatsirane navo. Tivape mishonga yakasiyana-siyana. Pozi pana apa tinorapa zvose ndingangoti hapana chirwere chatinoti hatina mushonga wacho.
Sister Chirawo avo vakadzidzira kushandiswa kwemaherbs kuBritain vanoti donzvo rekerekere yavo yeRoman Catholic nderekubatsira vanhu vanoshaya zvikuru madzimai kuitira kuti varapwe zvirwere zvakasiyana-siyana vachibhadhara mari shoma.
Saka isusu maLCBLC karizimu yedu ndeyekubatsirana nevarombo. Batsirana zvikuru nemadzimai. Madzimai mazhinji mamwe anorwara vachiti havana mari, havasi kupiwa mari nevarume vavo. Saka isusu ndo chinangwa chatinotoita chekubatsira vanhu.
Masangano anoshanda munyaya dzeutano muZimbabwe ari kukurudzirawo kuti zvirwere zveshuga neBP zvirapwewo pachena sezvinoitwa zvimwe zvirwere. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rebazi rezveutano pakurudziro iri kuitwa iye. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.